mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 9/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi kanzuru yeguta reHarare inoshorwa pamusoro pekuparadza zvirimwa zvinotorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti upfumi hwezimbabwe huchatsikira zvakanyanya gore rino semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vanotengesera mumigwagwa pamwe nevamwe vagari vemuHarare vari kunyunyuta nedanho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeHarare nezuro rekuparadza zvirimwa zvakatorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vakakashamadzwa zvikuru nedanho rekanzuro iri vawadzai vanoti kanzuro yaifanirwa kungobhadharisa vanhu ava mari dzemafaindi yovadzosera zvitengeswa zvavo sezvo vari kuedza kuriritirawo mhuri dzavo kanzuro yakazivisa nezuro kuti yakatanga kunorasa zvirimwa zvinosanganisira mbatatisi matomati hanyanisi nemanhanga zvakatorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo ngatinzwei vawadzai muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
izvi zvinongotitaridza kuti vanhu havana mwoyo mukoma jonga mukatarisa kuoma kwakaita zvinhu munyika kushinaira kuri kuita vabereki kushinaira kuri kuita vechidiki kuti vawane raramo imari dzavo dzavanenge vashandisa nguva dzavo energy yavo yavanenge vashandisa kuti vawane zvishandwa izvezvizvi zvongotorwa zvoiswa mumabhini chaizvozvo izvo zvichindoraswa zvinoita kubaya kubaya chaiko chaiko pamwoyo yedu kurwadziwa rwadziwa kushaya kuti mutungamiri hwakaita sei hwatinawo musingabvire tsitsi vanhu vari kutambura zvinhu izvi hazvingouye mukomuka wavanawo matomato ako mapotatoes ako macucumber ako zvinhu zvavanenge watoshandira waseza mari kuti ukwanise kutengesa uri ukwanise kuraramisa mhuri yako thendo zvinhu zvinongotorwa zvondoraswa like that zvinorwadza chose
ndekekutanga here kuti kanzuro inge ichirasa zvinenge zvatorwa mumigwagwa kana kuti ndo zvagara zvichingoitwa makore ese
chinotishamisa panhau iyi ndechekuti tine vamembers edu akawanda ari kuchema kuti zvinhu zvavo zvakatorwa ende kuda kushaya kuti votresa sei kuti vandokwanisa kuwana zvinhu zvavo matauriro anoita mitemo yemabylaws inoti kana munhu akatorwa zvinhu seizvo zviyazvi une faindi yaanonzibhadhara zvinhu zvacho zvodzoswa saka icho kutishamisa ndechekuti sei pasina information iyo yekunzi vanhu vanzi zvinhu zvei zvakatorwa nekuti ndiri kutengesera pasingabvumirwi zviri pakadai pakadai undobhadhara mari yacho yefaini ukwanise kutora zvinhu zvako hatina information iyoyo yes zvinhu zvinonzi zvinorasa kana zvashata asi kana mukatarisa vhidhiyo yatirikutaura nezvaiyataona yaiswa pazvivhitivhiti zvepafacebook zvinotaridza kuti zvinhu zvisina kutomboshata mapotatoes atotaridza kutoti asiri fresh angotorwa otoendesa ipapo otondoraswa saka hatitarisiri kuti zvinenge zvachiitwa nenzira yakadaro
kanzuro iri kuchemawo kuti nyaya yekutengeswa kwechikafu mumigwagwa ndezvimwe zvezvinhu zvingadai zviri kuparadzira zvirwere zvemanyoka
aiwazve ivo vakuru vekanzuro ndivo vanotarisirwa kugadzira pekutengesa pakatsarukana vanhu ngavave nemwoyo wokubatsira vanhu vari kutambura munyika vanhu vari kutiraya kurarama vanhu vati aiwa hatiri kuita mbavha hatiri kuita makororo taakupinda mustriti kuti tishandire mhuri dzedu zvinhu zviya ndo zvakutorwa zvichiraswa like that aiwa tinoti pane dzimwe nzira dzinokwanisa kuitwa kuti zvinhu zvigadzisiki tinozviziva kuti yesu anangona achitengesera pasingabvumirwi asi tiwo here maitiro azvo azvinoitwa izvi handifungi kuti ndizvoi tinopokana nazvo
mukuru wevendors initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vari parunhare muharare nestudio 7 asi vakafanobata chigaro chemutauriri wekanzuro yeharare vainnocent ruwende vanoti kanzuro yavo yakatura danho iri senzira yekudzivirira vanhu kungotengesera pese pese uyewo kuti havana kuzvigovera kuvanhu kuti vadye senzira yekudzivirira kupararira kwezvirwere zvinogona kuve zviri muchikafu ichi
kanzuro inogara ichiudza mavhenda kana kutivo vanotengesa mapavement yavo kuti izvozvo hazvisi pamurawo vanofanira kuita zvinoitawo vamwe kumbare especially vaya vanotengesa mubhatata mapotatos vanofanira kunge vachienda kumusika mukuru kumbare asi ivo havadi kubhadhara saka vanouya vachitengesa kurufaro ndofunga mazuva apera aya makazwa zvinzi fifa iri kuti hatina nharaunda dzebhora dzinokwanisa kunge dzichitambirwa bhora ndo vanhu vamwe vacho vanokonzera izvozvo zvavanenge vachitengesa mapotatos parufaro stadium saka sekanzuru isusu kana chiri chikafu tinotora topwanya kuitira utano hwevanhu hatizivi kuti zvinhu zviri contaminated here kana kuti hazvisi hatina zvimwe zvatinokwanisa kuita nechikafu tinenge toda kuti vanhu vange vachitedzerawo mabylaws edu kuti vasavanike vachiwanikwa netsaona dzakadai dzekurasikirwa nemari
ko hapana here mukana wekuti vanenge vatorerwa zvinhu vasungwa vachitengesera pasiri ipo vabvise mari dzefaindi vodzoserwa zvinhu zvavo
zvefaindi izvi zvinoitwa hazvo asi takaona kuti faindi idzi vanhu vanenge vakutozvijairira saka varoramba vachingodzoka zvatiri kurambidza ndozvavanongogara vachingoita zvakare saka tikambovatorera vakavanzwa kumborwadziwawo kwazvo i think vanobva varegerawo kuita zvisiri pamutemo vouyawo kumusika kune vamwewo
hakuna here masangano anogona kuzopiwa serubatsiro nekanzuro zvinenge zvatorwa izvi pane kuzviparadza
idzodzo ipfungwa dzakanaka chaizvo but sekanzuro hatina mutemo inotipawo mukana wekunge tichidaro ende tinochengetedzawo utano hwevanhu saka hatiwanikwe tichinge tichipa vanhu zvinhu sechikafu chinogona kunge chingori contaminated vanozoti kanzuro futi ndiwo yatipa zvinhu zvatiurayisa saka sekanzuro tinoona zvakakodzera kuti tinge tichipwanya zvinhu zvakadaro sechikafu
asi muri kuona danho irori riri kuita here kuti vanhu vange vachizobuda mumigwagwa umo vanga vachimbotengesera
apa ndo pekutanga pataita kunge tichidaro saka tinenge tichizongotevewo kuti titarisawo kuti zvashanda here kana kuti hazvina tinenge tichievaluetawo action yedu yataita because vanhu tanga tichimbovaregerera tichivabhadharisa mafaini pakadaro saka apa ndo patichange tichiona kuti zvichafamba sei pamberi apo
vakafanobata chigaro chemutauriri wekanzuro yeharare vainnocent ruwende vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vavictor boroma vanoti upfumi hwezimbabwe huchadzikira zvakanyanya gore rino nekuda kwekushayikwa kwezvinhu zvakaita semagetsi mvura mari yekunze nezvimwe asi vanoti zviri kutaurwa nerimwe sangano rinoona nezveupfumi kubritain reeconomic intelligence unit zvekuti upfumi hunogona kuderera nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana kana kuti minus 13% uye zviri kutaurwa nehurumende zvekuti huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana igudzira mukanwa IMF inoti upfumi uhu huchaderera nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti minus 7.1% mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vaboroma
tikatarisa mativi ese ari maviri tingangoti mativi ari kupesana atingati muchirungu maextremes the first side rehurumende rekuti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kana kuti 3% tichitarisa nezvakaitika gore ra2019 hapana mukana iwoyo nenyaya yekuti tinotarisa zvinhu zvakaita kunge kushomeka kwemagetsi totarisawo zvinhu zvakaita kunge kushota kwemari yekunze inonzi foreign currency totarisisa zviri kubuda maindastry medu yatinoti production totarisa zvemakwiriro ari kuita zvinhu mitengo yezvinhu inonzi inflation zvinhu zvese izvozvo ndo zviri kuita kuti upfumi hwenyika yemunomu hunge husingafambe mune zvakanaka saka takatarisa 2020 tingangoti tiri kuramba tichingoona zvinhu izvozvo zvimwechete because hapana tagadziriswa saka kuti 3% iyoyo inge ichisvikika hapana mafikira atokwanza kupaita kusatso kuti zvizvo zvinge zvagadziriswa.
Munono sei zviri kutaurwa neve intelligence unit ava kuti upfumo hwenyika hunotokwanisa kuderera nezvikamu 13 kubva muzana kana 13%.
Rimwe divi ratorwa neve intelligence unit ava rinogona kunge riri ratingati riri the extreme or rinopikisa rehurumende, but dambudziko ratiinaro muno munyika nderekuti bazi rinofa kunge richiburitsa mashoko iwayo kana kuti rinofa kunge richiburitsa data reikonomi mamiriro akaita upfumi hwenyika harisi kuburitsa mafiga iwayo nenguva kana tingangoti panopera mwedzi mitatu yega yega. Asi chatinobvumirana nacho ndechekuti upfumi hwenyika huri kutodzikira, unogona kutodzikira ndingangoti kubva pazero kunosvika around kuma 8% ikokoko, but kunosvika pa 13% it could be an extreme figure.
Asika iyo hurumende iri kuti iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvakati wandei wandei kudyidzana nedzimwe nyika kutanga zvechirongwa cheTNF chih nezvimwe zvakadaro kuti pashandiswa simba rezuva mukuwandira vanhu magetsi kana kuti solar energy.
Chimusiyano uripo ndepe kutaura nepakuzoita manje muzviito apapo sepamagetsi nauhombe yatatine ndeyekuti tine zvikwereti kune avo vanoti pamagetsi kusanganisira inonzi Eskom yekusouth Africa, then kwoita inonzi Electrokaura Basa yekumozambique. Zvikwereti izvozvo hatisati tazvibhadhara. Then tochipinda panyaya yekuti isusu vacho tinokwanisa here kuti tiunganidze mari yekunze inodiwa kuti tiunze magetsi anokwana kuti ashande munyika ino. Mari yachona hatina pari zvino izvi. Then tochitarisa nyaya yekuti Kariba power station yanga ichitipa magetsi akawanda yanga ichitosvika ndingangoti over 1000 megawatts. Pari zvino izvi mvura nemamirira yakaita nenzara iriko nekusanaya kwemvura malevels emvura arimo mudhamu ari pasi, saka hapana chatichachinja panyaya ichi yekuwana kwemagetsi. Then tochitarisawo payama muchitaura nyaya yemagetsi anobva kuzuva kana kuti yatinoti solar energy kana renewable energy. Tichiri nedambudziko zvikuru panyaya yatingati yekuwanikwa kwemari nemaprivate players angangoda kuva anoda kuti apinde pakuunza energy nenzira iyoyo. Saka hapana chatichachinja pane zvinhu zvekutaurwa nehurumende nezviri kuitika munyika, hapana chatichachinja. Anongona kunge achingori mashoko asi hatisati zvavapo paground.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News, bato reZANU-PF rinoshora zvakasimba Zimbabwe Council of Churches mushure mesangano remakereke iri rayambira hurumende kuti matambudziko akatarisana nenyika anogona kukonzera mhirizhonga gore rino. MuNewsday, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nechikafu isingasarudzi kuti vanotsigira bato ripi. MuChronicle, paramende inonzi iri kuongorora kuti zvikwata zvevanhu vanonzi mashurubwi zvakatanga sei uye zvinoshanda sei. MuChronicle mekare, kanzuru yeguta reBulawayo inonzi yatangidza kugova mvura neungwaru sezvo madhamu emvura asara nemvura iri pazvikamu 35% kubva muzana kana kuti 35%. Herald rinoti masoja 11 vakakuvara mushure mekudubuka kwebhazi remauto padyo nekuwadzana 6 nezuro. Yasvikazve nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinodya zvangu murivo nemapoteto. Vakomana tingati wokutonga here ukoko wadero kuti kwai ndoenda kulive unotungamira ani uchidero wototi kwai wauri pabasa kupiko imi vana jonga vana mukoma jonga nana wande mukakona kupleya changu nhasi modla murivo nemapoteto
mangwanani vashamari vestudio 7 ngati kutendei nebasa guru ramuita nenyaya yangu iri pana munangagwa apa ndavanzwa vachindipa vari kuda kuenda kundozorora vavanozorora chii chavakatiitira chavakati kwai nhasi kundozorora chii chavakaita munyika yezimbabwe chatinobatika chinodhizwa kuti munhu aende kunozorora hapana chana chimwe chatingataura zvavamunangagwa chavakaita munyika yedu pada anozorora chii chavada anozorora chii chavanonozorora wakanga vashanda nguvai hapana zvari kumboshanda kana kawani da vachingoenda zvachose iye murume achirega kudzoka chadi nezvake munangagwa izvo kachingoenda zvachose unochava anogarira tichigara zvachose ikoko kulivi panapa
makadii pastudio 7 apo nepenyu rinofarirwa nevanhu vazhinji nepenyu rinotiudza zvinoitika mukati menyika yezimbabwe ini diretwa panpan ndiri muno mumiddleburg musouth africa tinotenda chaizvo nechirongwa chemunotipakurira ichi asi ndaa ndichikumbirawo kuti hurumende yezimbabwe iyo Emerson Dambudzo Mnangagwa nachamisa deno vagara pasi vataurirana nyika yavo nokufamba ichienderera mberi kwete zvaari kuita izvo madzanambwanana vakauraya vana vezimbabwe vanozovhoterwa nevamaelections anotevera
pastudio 7 apo vana mukomana tanonoka hwande nevamwe vese vashamarari ndikutoshamisikawo hangu ndichinzwa vezanupf vachiita nzi mutungamiriri wezanupf aenda kulive shuwa munhu angeenda kulive asina kushanda here zvaakashanda chaichaio chii chanonzi angeenda kulive dai anonzi munangagwa hapana kana chakaita kutouraya hake nyika ndondikandiwo basa raakatoita chenderoo hapasina kana chipenyu munyika nhasi patoa live mvura yakutotanga kutonaya munyika idhiwe handizivi kuti akamboita sei ukunzanzi ari kuchengetedza mari yenyika kusabuda kunze kwenyika tiri kuzviziva kuti chii chikuti ari asabude kunze kwenyika inhaya yekuti muzanupf hamuna kugadzikana saka anototya kutoziva kutoti akangobuda chete anotodzoka chimuti chatotorwa saka haasi kuda kutombobuda munyika bcause anoziva kuti mapindiro akaita zveusosi ndozvaari kutya kuti ndini muruti pakimbara
makadii vateereri vestudio 7 uko vana mukoma jonga navatanonoka wende nofara here uko haindiri pana apa padhandirona apa musouth africa ndinoziva vamwe zviri kuitika munyika muya hapana vandinoona ari kunatso kuita zvinhu chaizvo chaizvo kuvatungamiriri vedu vose ava iye vanga vari vamwe vanhu taingobvisa taingotengesa nyika yacho tongoita miriyoni tongozara tisina nyika nokuti hakuna kana mutungamiriri chaivo chaivo vatingatoti ndiye
makadii vastudio 7 ndinokutendai mose vari mustudio 7 nevose vanoteerera studio 7 ini ndiri kusouth africa ndinotiwo kwamuri vamunangagwa dai mambotsuduruka masira uyu mwana mudiki vamunangagwa zvokutonga matokonewa tichatoti 2019 yaitova nani pana 2020 nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakutoya wese vamunangagwa kana vanhu vachichema pamberi penyu nimotaura kuti idyai mavheji nemapotatos zvinenge zvichireva kuti munotambira zvichemo zvevanhu here kana kuti zvichemo mungoona nezvemhuri yenyu chete vamunangagwa iko zvino vanhu vanorwara muzvipatara madhokta haasevenzi maticha pachavhurwa zvikoro achange asingaendi kuchikoro nokuti imi vana venyu vanodzidza kunze saka hamuna basa kana nemunhu please vamunangagwa tinokumbira kuti dai mambotsuduruka pamwe zvingatiitira vonani nokuti vamunangagwa matokonewa makonewa kutonga makonewa ndinorangarira vamugabi vachisimukaona ndikabva vana vezimbabwe muchavona nhamo zvokwadi nhamo tava kuivona tsvuku yakatsvuka seropa nokuda kwenyu vamunangagwa please tinokumbira mubve hakuna munhu akambokuvhotera ini makangozviisa
Pastudio 7 makadini zvenyu vashamarari wedu anotipa nyuzi dzinotifadza. Ndinoitwa Clive Chuma, ndiri muEastern Cape muSouth Africa. Ndangodawo kuti zvangu ndibvunze apo mukoma hwande pamusoro pehondo yeAmerica. Hondo yeAmerica yairi kuratidza kuti ingangotanga nenyika yeIrani, kuti kungangodaro kuri ndiko kuda kutigumisira pasi here kuri kuitwa neAmerica uko, sezvo iro Bhaibhiri shoko raMwari richiratidza pachena kuti nemazuva ekupedzisira kuchaita minana yenzira dzakasiyana siyana. Minana yacho ichiratidza zvekuti takaiona yose, uye pasi rino kunyanzvi dzinodzidza Bhaibheri dzinoti rinonzi richazopera nemoto, richaparadzwa nemoto. Zvino varume ava wakatangana wakabatana kurwisana, hazvizokonzerewo kuti pasi riya riparare here takariwara zvedu? Aiwa isu chatinoda kumbofara pasi rienderere mberi iri. Dai kuri kunzi zvinoita, hei hondo dzinotyisa idzi dai dzambomira wedu wee, ndinotenda zvangu.
Akadii vashamarare veStudio 7, inhangu handiti zvepolitics. Ndinochikumbira kubvunza kuti ko hatina here bhidhi dzira president kuva Munangagwa, nekuti kubva 2017 kusvika 2019 vakatopira hatina kumbonzwa ushinzi bhidhi dzire mutungamiriri wenyika. Kureva here kuti ivo havana kuzvarwa kana kuti vakanganwa havo mwedzi wavakazvarwa?
Makadiko vashamari veStudio 7, ndinonzi Stagart kana Mandare, ndiri paSouth Africa. Handitikumbira kukwazisawo mhuri yangu iri paZimbabwe pachitungwiza chaMidho namai vacho nevabereki vangu vari pamhondoro pamubayira pamhondoro pamubayira, nemwana wangu akaenda kuhoridhe ariko ikoko kumhondoro kwamubayira ikoko Tenzi Divine. Vose mhuri yese kwazikwa kana Mandare iri kumhondoro kuchitungwiza nevamwe vari muno muSouth Africa.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tiudzewo zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura nezuro vari muWashington DC pamusoro pekurwiswa kwakaitwa mizinda inogara mauto eAmerica kuIraq. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti vaTrump vadzikisa hasha kubva pane zvavakange vataura musi warwiswa mizinda iyi, vachiti zvatora maawa makumi maviri nemaviri kuti vaTrump vapindure.
Vatangaivona kuti mone ravo ndekuti iyo Iran haifane kufa yakaita manuclear weapons. Ndo pavatanga napo vachibva vazoti ivo kunyange America ine maweapons akawanda, vati hurumende yakashandisa over $2.2 trillion, asi havasi kuda kuti vashandise hondo kudhila neIran. Saka vati situation yemamiriro ayaita ekuti Iran iri kuratidza kuti yaita step down ndo zvakanaka.
Pane zvavataura izvi chamaona chakanaka maererano nokupedza kurwisana kuripoko chii?
Ndaona kunge paita change kubva pane zvavaitaura paTwitter paweekend. Paweekend vaiti ivo Iran ikangoita chero chinhu chidiki diki vachadzosera nehondo yakasimba. asi nasi vanenge vangachiratidza kuti vava nemufungiro mutsva.
Vanga vachishora vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nenyaya yezvombo izvi zvashandiswa. Munopaona sei?
Ndinoona kunge ivo vari kuzvema vaObama, asi nhau yeIran yakabvira kumana 1979 uyezve ivo vaTrump zvavaita zvanga zvisiri necessary kuti vange vachiita. Saka vanokwanisa kubhirima mumwe munhu wese, asi maonero angu ndeyekuti ivo ndivo vadenha mavo.
Kana makatarisa kudyidzikana kwavo kana kuti kweAmerica nenyika dzomumiddle east, munoona kuti pane urongwa here hunonyatsooneka pachena kuti vanoda kudyidzikana nenyika dzokumiddle east sei?
Ndinoona sekunge pekutanga vaTrump vanga vasina kunyanyisa kufunga zvakadzama-dzama, asi tazoona kuti zvavatorera almost 12 hours kuti vape response. Saka ndoona kunge vanga vasingatarisire kuti vanhu vekuIran vacharesponda murespondero wavakaita wekuattacker base. Zvinenge zvavashamisa izvozvo, saka kuda tichaona vachitora nzira dzitsva. Chimwe chandishamisa maybe nevateereri venyu ndechekuti taona kuti havana kublema Iraq. Saka vanenge vari kuda kuti vave neukama hwakanaka neIraq, vakataurawo ivo kuti vanoda ukama hwakanaka neSaudi Arabia.
Ko vanasawira veAmerica vakaita sevana Germany, vana France, vana Canada, kakuti nyika dzomunato, munoona kuti maonero avari kuita pane zvakaitika izvi anokurudzira America here, anofambidzana nezvinodiwa neAmerica here, usawira hwavo huchakamira zvakanaka here sokuona kwenyu?
Tinoona kunge hongu wakamira zvakanaka kusvika President Trump vatanga kutukana nedzimwe nyika, asi nhasi paspichi yavo varakidza kuti vanoda kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbova, vachiti ivo dai vanhu venato vavabatsira kudhila nezviri kuitika kuMiddle East. Asi hatisati anzwa mhinduro dzekuti at least ini ndanisani ndanzwa kuti dzimwe nyika dzatii pamusoro pezvenyaya iyi.
Dr. Chipodendere vari parunare kuWellesley College kuMassachusetts neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muIran ari kuongorora chakakonzera kuti ndege yekuUkraine idonhe ichangosimuka panhandare yendege yeTehran ikauraya vanhu vese 176 vakanga varimo. Gurukota reUkraine rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuti mundege iyi makange muine vanhu 72 vekuIran, 63 vekuCanada, kusanganisavo vekuUkraine, Sweden, Afghanistan, Germany neBritain. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pamutevedzeri wemutungamiriri weSouth Sudan vaTaban Deng Dai, ichivapombera mhosva yokutyora kodzero dzevanhu nekuedza kuvhiringa hurukuro dzekuunza kugadzikana muSouth Sudan. America inoti vaDeng vanoshanda zvine simba mukupesanisa vanhu nekukonzera kufungirana pakati pemati maviri ari muhurukuro. Freeman achibatsirwa namukoma Macheso ngaibake. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvakazviri munhau. Kanzuro yeHarare inoshorwa zvikuru pamusoro pekuparadza zvirimwa zvinotengeswa nevanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti upfumi hweZimbabwe huchadzikira zvakanyanya gore rino. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wandei ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika disenda bakufu.